Mumwe wevechidiki ane makore maviri apedza zvidzidzo zvake zvekombiyuta sainzi Muzvare Simbiso Mautsa vanoti vave kutorarama nekutenga nekutengesa. Muzvare Mautsa vanoti izvi handizvo zviri pamwoyo wavo.
Mabasa ari kunetsa, rangorarama nekutengesa.
VaPrince Mutebuka vakadzidzira kuita mabasa ekuongorora zvicherwa kana kuti geologist vakapedza zvidzidzo zvavo muna 2017 vatiwo pane vavakadzidza navo gumi nevasere vashanu chete ndo vakawana mabasa.
Asi kusvika nhasi kubva mugore ra2017 handisati ndambobayirwa chitupa chekuti ndiwanewo basa, ndiwanewo chouviri mukati mekurarama kwangu. Vabereki vakatiendesa kuzvikoro vachifungidzira kuti tichiudzwa kunzi ukadzidza uchazowana basa ugoraramawo upenyu hwakanaka. Asi aiwa izvi tazozoona kuti handizvo mukati menyika yeZimbabwe. Anawo kumukira kuenda kubasa.
Mutauriri wevechidiki muCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vaudza Studio 7 kuti sevechidiki vanoshushikana zvikuru vachiti nhau yekushayikwa kwemabasa iri kunyanyobata vechidiki. Vapomera bato reZANU-PF mhosva yekuondonga upfumi hwenyika.
Asi tozviziva kuti panhau yose iyi muroi ndiani. Tinozviziva kuti ZANU-PF ndo yakaputsa makambani aiimbloya vechidiki vakawanda munyika muno. Tinotaura mamainzi akafanana naShabani Mashaa Mine angova Matongo. Totaura makambani akafanana naCold Storage Commission. Hakusina vanhu vari kuimbloya ikoko. Makambani akawanda zvikuru akaitwa run down neZANU-PF.
Asi vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemukuru wevechidiki mubato reZANU-PF vatendai Chirau vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuumba mabasa vakapa muenzaniso wekugadzirwa kwemigwagwa vachiti vanhu vari kuwaniswa mabasa.
Mabasa kwanika basa ari kuhova kuburikidza nemaprojects manyo vanhu vari kuitwa nehurumende. Chekutanga kwese kugadzirwa marodhi kune mabasa ari kuvhurwa ikoko. Manesa projects mazhinji ari kuitwa.
Vachirawo vatiwo vechidiki vasina mari vane mukana yekunotsvaga mari kumabhanga ari kushanda nehurumende kusimudzira vechidiki.
Bhanga iri ndo rinonzi Powerbank rekuti rine maconditions asina kumboenera kuhoma steering kusana nevamwe mabhengi ari kupawo zvakare mari. Asi kuti upuhwe mari haungopuhwa nekuti akuda kupuhwa mari, unopuhwa nekuti nemwari akapropoza.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vatiwo zvakakosha kuti upfumi huvandudzwe munyika kuti vechidiki vawane chouviri.
Rimwe dambudziko randinoona nderekuti munhu akatanga kuita zvaanoita ari one munhu aisa anenge akuda kuteedzera izvozvo. Ndofunga pakaitawo kuti vechidiki vava vanobatana vawana dzidziso yekurana mabhizinesi zvingaitawo futi kuti mabasa anga achiuya akawanda.
Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kudivi rehurumende sezvo mutevedzeri wegurukota revechidiki nezvemitambo Muzvare Yeukai Simba neGavi vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.